Ichi ndechimwe chezvikamu zvakawanda zviri mumutambo weOperation Restore Legacy chinorwadzisa vakawanda mbabvu dzavo nekuseka. Mutambo uyu wakanyorwa naCharles Munganasa uyo anove mukuru wechikwata cheJubilee Arts chinoshanda chiri muguta remumasvingo uyezve ari mumwe wevatambi mumutambo uyu. Mumwe wevanhu vanofadza veruzhinji zvikuru mumutambo uyu ndimuzvare Caroline Magenga uyo anenge ari amai Grace Mugabe. Caroline uyo akazvarwa nekudzidza mumasvingo ndokuzoita zvidzidzo zvepamusoro paMidland State University anoti akatanga kuita zvemitambo ari kuprimary asi akazonyanyozviteedzera mumakore mashoma apfuura. Anoti akatora nguva kuti anyatsokwanisa kuteedzera amai Mugabe.
Munyori anoveye zvekare director wedu akatotipa task yekuti tinotsvaga mavhidhiyo akawanda aiye Grace nemaparts ataiita emacharacters ataiita. Saka inenge iri nyaya yekuramba uchipractisa uchingoona uchiramba uchiona mavhidhiyo uchiverenga maintervhews esaiita kuti uzame kunzwisa kuti angari munhu akaita sei, aiita sei paaitaura nevanhu, aiita sei paaitaura kumarali. Saka taifanirwa kuti tange tazama kumunzwisisa tisati takwanisa kuita this part. And after I think about 3 weeks zvanga zvakuita zvirinani.
Ketani Michael Banda ndiye anobuda achitevedzera vaMugabe. Ketani anoti akapinda mune zvemutambo mushure mekukurudzirwa nemumwe munhu waaiziva aiitawo zvemitambo.
Takangoitawo lucky wekuti pane munhu wandaizivana naye aiacta nemasvikota masika anonzi Mike Zinduru, who actually thought kuti I could be an actor. Akangonditi uyawo umboedza. Then after that ndakatongobva ndatoona kuti chingipo chingi chirichi chiripo nokuudzwa namuwana ndakashanda nawo since 2009 and kubva 2009 yokusvika nhasi 2018 I've been with the Mashingo Theatre and Arts Club zvishanda nevanhu vakaita sana Mr. Dagi vakandibetsera vana Jimmy Miller na uyu wandinonyanya kushanda naye Charles Munganasa.
Ketani ndemumwe anofadzawo veruzhinji nekukwanisa kwake kutevedzera vaMugabe. Anoti nekuda kwekuti vaMugabe munhu anozikanwa zvikuru munyika nepasi rose, kukwanisa kuvatevedzera nemazvo hazvizi nyore.
Maziviro anoita maZimbabweans vaMugabe ukaita zvisingaitinwa vaMugabe, it's very easy for them to pick it up and say izvo ndechenhema icho. VaMugabe havatauriso, havafambiso, you would not say this in this situation. So zvakandinetsa kuti it had to be believable. Saka zvairema but saactor tichizwa kakawanda kuti zvinhu zvinotiremera ndo zvatinonyanya kufarira kuita kana basa chigozha, that means kuti actually have something that's very important to do.
Charles akaberekerwa kwaGutu akaita zvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe. Mumutambo uyu anotamba chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga uye anofadzawo vakawanda achitevedzera matauriro avanoita rurimi rwechirungu. Kunyange hazvo achiti anofara zvikuru nekutambirwa kwemutambo wake, Charles anoti anoudzwa mwoyo nenyaya yekuti hurumende hairatidze chido chekutsigira zvemutambo. Anoti nyaya yekuti masangano anotsigira zvinhu zvakasiyana-siyana nemari ndiwo anonyanya kutsigira zvemitambo munyika inogona kukanganisa zvetsika nemagariro emunyika.
Dhona achaya nemari, achandipa mari. Andipa mari, dhona ane zvakawanda zvaanoda kuti ndizoisa. Ini ndinoti ndagashira mari yadhona zviri kutadzwa itwa nehurumende yedu. Ndichaita zvaari kuda. But kana tikadaro manje tauraya kaucha yedu, tauraya even mastories yedu, story yataakutaura haisisiri story yedu, haisiri nyaya yedu yataakutaura. Tautaura nyaya yani? Tautaura nyaya yadhona.
Caroline anoti kunyange hazvo veruzhinji vane mamwe maonero kuita zvemitambo chinhu chinogona kuraramisa munhu semamwewo mabasa. Anoti shuviro yake ndeyekuti dai aikwanisa kusangana naamai Mugabe onzwa divi ravo uye kuti vanonzwa sei kana kuti vanofungei nezvakaitika.
Industry yokuacta ndinoona sokuti industry isinganyatsonzwisisiwa nevanhu. Asi zvinototi zvinhu zvinotoraramisa vanhu, kutorarama kutobhadharawo mabills nenyaya yekuita zvemitambo izvi. Ende vanhu tiri kufara neeven response yatiri kuwana kune vanhu vari kufarira mitambo iyi zvisingamboiti. I think kwese kwatikauita tinongodzokera kune mutonhu anenge achingoti by public demand, vamwe vachiti hatina kuiona, hatina kuiona, dzokai nayo. Saka zvinhu zvinofadza kana uri mutambi kuti at least nokuti state tichitsva kufadza vanhu nokudzidzisa vanhu. Saka zvinhu zvokuti zvinenge zvichichenesa mumwe nokuramba zvichiti motivhero tirambe tichindirambira.
Charles anoti nekuda kwemukurumbira waita mutambo wavo, urongwa hwasvika pamusoro-soro hwekuti vaende kunze kwenyika nemutambo uyu. Anotiwa mungu wafupi iri kutevera, ane urongwa wekubirisa mwe mutambo uneche kuita nesarudzo, achitiwo, ane tariro yekuti, mutambo uyushaita omukurumbira.
Mutambo wataka tango, mutambo wakadina wa. Kadina, odaro ticharama, tichuya, taka shinga, taka mira. Ne mutambo watuludaita just before my elections. Pane mutambo watichawa nao, andidi chagunti ndi utaore nezitarao, nekuti mutambo wanyori wakawanda, anenga antizwa, andidi chitawara ipapo, koto nonyora hao, pandao kudauzo, wita nda kutoshuka wamu wani, bati atisi kukumira panu, ndosha nuka kukumbisa.
Panguwa ye utongi wavamu Gabi, mutambo wakaita se Operation Restore Legacy, waigona kurambizwa kuitwa. Mutambo uyu uri kuita mbiri zvekuti vakawanda vanoti unogona kuvhurira vatambi vavo mikana yakakura uye kubatsira kusimudzirawo zvemitambo munyika. Ambience 4 up fade under following text. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava.